A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Thungameli Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we're talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us, and you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kubanazi penduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke impela baze kuba yingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi ke limizamo ubaba Mnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho ke ukuhuga abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balalela ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi pa Diaspora Forum apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane gadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino idai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA show natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu Capital City muno muHarare tinokuchingamidza iyi. Courtney Mepi Courtney yanzi simavi ndeipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tida kunyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvakanaka.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Nabutoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
This call was not thought out as a single matter call without thinking on what this call meant, because he needed further to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from there. We then introduced in 2016 the bond note. We've then now introduced the RRTGs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But we are already, since 2009, using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to pay in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that the production on the farm and then the industries begin to pick that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya, uthi wena kaliboni leyo nguquko?
kambe ngubani ozachia isinkwa se-R15 e-Hilbro siyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe. Akekho umuntu ongakwenza lokhu la ekhanda, mhlawumbe kuyabe kukhona ongahambi kuhle. Into ekhona u-Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, yithi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga. Engavele alungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kulabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba e-plant, uzathola ukuthi e-plant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo ze-plant, abalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bebagcina imizi baholiswa ngamarandi, abakaze bawawani. Nxa sonke eZimbabwe ilizwelezimbabwe abasebenzi bonke kuthe selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi ama-prizes, abantu bangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube lobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima kufarming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka, abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu besuka ngapha eGoli lakwamanye amazwe bethola abantu bayasebenza, sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hilbro, ngibhadale irenti koBulawayo, ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi eCholocho sokusiba lukhuni, ngonzele ngisebenze koBulawayo ngoba imali engizoyithola koBulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba nabehola lamarandi. Loko eya koBulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba lemizi emithathu kungangcono ngiye koBulawayo ngikhangele imizi emibili kuphela. So yikho uEmmerson Mnangagwa okumele akwenze lokho, kuthethi abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezokwenzana ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona longatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli ndola kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungela lutho?
Mhm, siyabonga. Babu Mapena qhubeka ubambile kona postate abalaleli Marvelous.
Ndiri kunzwa kuti tine mutereri uye zvee tine munyarikani wedu wokutanga asi tichamboenda kune mutereri. Hello caller.
Hello, Mapi.
Yeah, tokutanga tataura na caller tosaura na mukoma tinashe. Makadi yenyu caller.
Tinofara kana muchifara kuti remave.
Aiwa, tiri wadi tupsaura nemi muri kupi uye zvee tipe upfungwa dzenyu.
Ndiri kuno ku South Africa ku Durban.
Tiri
kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa naMnangagwa kuti ava vanhu ngavauye vainvesite kumusha. Unouya uine mari wogadzira business handizvo. Wagadzira business, business richada mari kuti rirambe richirana, wobva washayiwa mari iyayi. Wabroka, wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basa. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kutoti hano zvinani kuti ndidzokere futi kwanani. Saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira. Besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana, saka hazvandioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti tichitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti business rese kana ndiri kuda kuita business retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty zvatisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa chaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda
iwo pamba kuti zopinda kuti wata mutemo uya watovhara andimazvona saka tibudirira nepachena tisahwandirana ndokuti zvinhu zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
bye-bye regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare hello mukoma tinashe muripo here panhare
ndiripo
aiwa tiri wadi mungatitsanangurirwo kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
allright mazvita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states of america ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno muita research yeagricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichiendaenda
allright mirai ndibvise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yello
ya manani manji
allright so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muno muflorida ya
manzwa echikumbiro chavamunangagwa kuti handidzokai kumba mugadzirise mataura imi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvindizvozvo zvikakwanisa kuadreswa munyika chotangira ipapo
chinhu
chokutanga chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pazvakanaka toita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzana nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure vouta kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu for the point kwayari yekuda kungotsvaga kunongedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro topinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekubotswana vachiadresa vamasai vachiadresa vanastrike masiwa vachitaura kuti kuno kumukauya kuzoadresa kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and is safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obert mpofu saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda because kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiwe kuzoshanda kuzimbabwe ndiwaya ndopiwa 500 RTGS iye munangagwa chaiye pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yaana trump mahusa chaiwo inoti maRTGS which means he accepts kuti maRTGS haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the kuzoti hachisi mari so that why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote hallo
aiwa taura yenyu
allright tikuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabwe tinofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo seite nyika yedu kwete kuti vanoda kuvhoti kana vava kuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba because it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndo vanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko hwezanupiyo that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe that's terrorism iri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwezanupiyo ichitonga zimbabwe Then the other thing human rights abuses are being communicated and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. It's usually because kuno kwa America. I mean personally, I ran away. They don't hurry when they must soldier. They don't go and pump a pedal. Kakasinda peri ni masoja. Vashida kundura ya kutuwarase kwa kwa. Menu wada kundura ya kana wada kundura ya kana wada kutase. I don't know. Indo, I assume kutuwada kundura ya kutuwa kwa uraya wama kishuona enda. Panaswa waka itua. And you want me to come back kunigeko. What guarantee do I have ya kutuwa kutuwa Zimbabwe nini upenyu wangu urise. What guarantee do I have ya kutuwa nini kutuwa Zimbabwe. Chasha nita education yangu kutuwa rano. What guarantee do I have kutuwa kutuwa Zimbabwe. Ndika fota kwa zirudangu zichare meketu. What guarantee do I have kuti vana vangu inini vacha akarwara achaenda kuparirenya atwashinowana mishonga yekurapa. You see, so all those things isusu kuti tiwe kuZimbabwe, we can come there vanhu vanouya kuZimbabwe mukataka 2009 for NU vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakutooneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya kokongo yakariba sei vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemutemo zvandataura izvi pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability, the currency, yeah, currency. What type of a country is it in which a central bank is in a currency?
Mm-hmm.
In the modern history, akuna nyike yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kuna vamugabe, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka ku Zimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists wanafana huku.
Regei timbo kubata ipapo mromo wanzazi atidedu kunyombana kunyangwe tunoziwa tivana waka wanda vane asha chokwa dinema miraketa jina singa tungo utaureo tichiremekezana kushika utazo unodipane zvicha sanduka iri mombo bata makadaro na uti tine mtere risha dzoka kwa muri na uti mimi muri guest pano gara enyi papa aputuku dzoka kwa muri.
All right, Susan.
Mm-hmm. Hello, caller.
Hello, Magari. Chego que
kutsira kana kuti ndingangoti point is kanda pamwe kupedzira maZimbabweans vedu vei atisati tatambura kana tahotambura tichava tanyika yedu tine mwoyo wokuda ngatimbosiyai pari munhu akataura mupenezurama akati ini handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kuba kuna mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatina imwe nyika yechipiri kunze kweZimbabwe ese isi tinotaura tichida izvi chiri kucomfort zone hama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari yotombobishaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo kuti patinee tichipa makomendi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomendi edu pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotera mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murod tichifambidzana tiri mugoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana asi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kukanzano perikawina munoti kudii tikarambe tichitaura matauriro iwayo ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti tizvitebutatheame tichikurudzirawo vatungamiriri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunomuka kune zvakati itai kuti munyika munenerusinokurwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete izvi Zimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimboira kana kuti vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinyetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of markets usually vanotarisa nezvemamarkets pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvi zvichitaurana nemita avahanzani ngatingoregai kuva nemaministers okuti kana vaapointiwa vangonogara kumahofisi tivavona after 5 years vaakuya kukambera mucharangari yavahanzani kuti magura apfuura muZimbabwe wenezde yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kutidzoka
saka
vamanhanda imbobatai makadaivanenguva
yekuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararirei nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hongouya vachizogara as a cabinet
tinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
ehe vazhinji vari kusokomenta ipo papa hapana caught me mapy caught me ari kuti vamanhanda hanzi asi makapuwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacourtney ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sipenduke kuwe mnumzana Mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerandi uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali ukuze kube le nqubela phambili elizweni yilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwaba khona ilunga kuhuka mpelo ungunga buto mapena lauti hai kase mpindele kaya nye vamba ikaza labaye sivusele lilizo.
Ama femu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa amakhampani kungaba lula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe kumbe ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngiwasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayishanyela imali yabo bavule amakhampani. Into esiphayo khathesi ukuthi nxa umuntu engazabe le mali sekile 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okungakunika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebhizinesi ngayisoze itholakale ngendlela, yikho kwenza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela okungenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permit ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi into enzima ukuthola i-business license nxa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe inguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima, yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhulu elisebenza ngakhona i-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani eleka yabotakura eye oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebele ukuthi beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile business ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi, nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa e-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa. Uhulumeni ngominister umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle. I-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakuma-business bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani abo aqhubekele phambili. So yikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna isebenze ekhaya bayithenga lapha e-South Africa. Nxa kuyukuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga ngama-spare parts ezimota, kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena, aqhubeka ubambile mavitimboto ramtereri.
Aiwa, ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello caller. Hello caller. Hello. Amen kuti caller varipo here. Gai tiende kuna mukoma Tinashe. Mukoma Tinashe muripo here panhare. Hello.
Ndiripo. Hello.
Ehe, taurai tinzwe. Tiri kutaura namukoma Tinashe here kana kuti na caller?
Namukoma Tinashe.
Alright. Mkoma tinashi, pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Tanatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera? Dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwa kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
All right, maita basa. Pane nyaya yakaitaurwa sorry ndinongo kuita take back chana panyaya yakaitaurwa neyekuadopt Rand. Inino from basic economics, I'm an economist zvangu by qualification, saka tinonzwisisa zvavari kutaura varubaba kuti tokwanisa kuadopt Rand. Toita sei kana taadopt Rand, nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii. Chinodiwa kuti nyika ifambire mberi, nyika inofanira kunge ichiproducer yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo, so that munenge muine positive tinoti positive balance of payment andizvo. Saka isusu kuti tii patinoshangira kuZimbabwe kuti titange kuita ndatigadzirisei nyaya yeland question. The land question is not saying kuti isusu tinoda kuti land idzo kuvarungu kana ivavo vanhu vatema vacho even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngaave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something chekuti anowasara anoita subsistence farming plus surplus so that anotengesa something pane zvaari kurima. Toita a strong agriculture, handiti taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, haticharely because nyika haikwanisi kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture ive stable, vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserve vanokwanisa kurima. Tine vanhu vehobo mazimbabwens vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita na horticulture naagronomy, vanokwanisa kurima zveunyanzvi izvo zvekuti nyika inokwanisa kuenderera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati vanhu vanodeserve.
Regai ndimbo kubatai muromo ipapo mukoma tinashe.
Imagine kuti ana stande
nare yenyu manje meno zvaya kuita ishanzwika mapapi.
Sorry.
Nare yenyu meno zvayanga yakuita. Mukoma tinashe batai makadaro tina kola timbogadzirisa nare dzenyu. Hello kola.
Hello.
Tukusaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelas. Makanga ndakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha mazezuru asingasarudze ganda.
Asi munokunuma.
Wateka ndowanakirwa chota pavelani.
Ndanakirwa shuwa. Munokunuma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zikazi baba vanonziva vakati baba mataura. Nyika ndedu mavelasi, nyika ndedu. Kana tichikuonai muchishaina mumatv mafoni tinofara zvaka. Nyika ndedu.
Muri kupiko mukwasha?
Ndinotaura bhoti ndebele bhati. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because headquarter ishona sterengi.
Alright, chatimu.
Uncle Mo.
Aiwa zvamuchaita ka.
Kana rasisangu ikoko kumbala lume kumadhabuzi.
Zvatinoita ka Uncle Mo, chitaurai neshona mozotaura nehama yenyu Uncle Mo.
Ndinoona munhu aigeza nemukaka. Uncle Mo vaigeza nemukaka. Nendima velasi ndo takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Saka poitwa sei? Masoja
nemapurisa. Hatikaje masoja nemapurisa. Toja ivhu. Kwakabva vana dateguru vedu, vana Chaminuka, vanani, vana Tongogara, vana Joshua Nkomo. Ndisingataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Sorry shuwa.
Vakungu chacha kwangu nehondo takatarisa isusu vaidada nevhu. Vachirima. Mafetaraiza achiuya kumapurazi kuchirima. Pati susu cha chao tiruburi mavanu wa tirime nendi.
Mashoko makuru hapa. Mwurikuri wa mkomo mkwasha.
Ngati vare kivure. Kivure misiwa. Au gati mavela surula ubigila manako sasa. Murumu waka uya. Ukia kicheni. Ukakia kicheni au mbobiga. Mapotari mkicheni. Ukakasika makia kicheni. Au mbobiga. Nikayaka furika mavela. Very clear kuti. Tika kazira ana zedu. Ana zedu zataka ruira hondo itichi ruira chidimbuka misoro. Inda kaona ba chamara zangu chidimbuka misoro. Ndaka chari sauti. Ah baba enda. Kwa nasi cha chao. Nasi cha. Ndika utawara makonda kutaka itika matewele ndio wazika yese hondo. Noti irukutaka nasi uti wangu ne hondo. No. Hondo yedu minda yataka ruira. Utitirime. Titengese. Tikazile mapoto. Zisko tili sisenza. Bana unogasuka ukwekwe kwa kwa andifute makampani ya waiwona ne moto ripa trenu chienda kwa Harare andifute arugushanda uchisika ukadoma uchiwona kotoni ichiri yaka ichipenya ichigazirwa ichipuya uko kwa na mzarabane kwa ninesha marizangu ze kwa na mzarabane bandaka garana kandu wakuru wanofuya wai wachiri makotoni kune sunflower ikazira mafuta kwa olivini National Foods, Chibage, and the Zodi, who couldn't go and go, look up for Zanama Velas, what you want.
Yeah, Muri Papo and Como, Saka,
Manzava Gurima, Bargu Fuya Moment, Dinesha Mariangu, Amapositin Como, they were away at the end of Kumragawaku Prazi, go and go on. Daim Baira Moment, Zaga, Zanga Tenga South Africa, because jineru wogo wakadanga ipapo mavila sipapo palenji nyesifuyo ipapo
anko mwore
nila wenda kukuragi za buru langu randa katenga utizine murungani over 600 asati za bereka zese unonga sayi mavila kunyika kweza zipo izosho
ya saka wanko mwo chimbumira ipapo titaure timbo kufunza hii kuti manzu kwa za taurwa kutanzi zoka ikumusha matimu neru wogo wakanaka mucha zukire
inini mavela sindakanyore sa 2005 mwana wandaka bereka wana vangu bese andina mwana sina kuinda uchikoru kufunza wacha kufone na vangu vati mavela iyo ishaisha iyo ugayoni ano kara mkaka nyara so unge chirema rema so asi kugeza no uraya ndaka kazira wana vangu bese akuna sina kuinda uchikoru na nasi wakamwe kona ufone ira uti they said nilema graduate ano buda nema A vana vangu jine vana vangu varu kuHarare vama vacho varu kutaura kuti baba wavo ane hana yevu hana yevu inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavelas
makanyoresa chii vanko
ma
makanyoresa kuti mupiwe prize
ndakanyoresa kuti ndiwane lendi kuti moyo wangu ndira kurima nekufuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma 70s kuti asati ndachembera ukati nzati ndasvika 60s ndoti ndachembera haya asati ndachembera chine pfungwa chachaizo kuda kurima ndikasvika zvikanza munoendera tu ndikati kuendera tu ini makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu ndeke michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu bati ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivavo vaunavo kuti anoziva Marula area.
Wangu mwanzi taure na
hongo. Ano ziva.
Hongo.
Ano ziva. Ya wazi nkomu.
Ngaza lelo kona. Ngakulela kona. Nchala kona la manzi.
Wai shasha. Baba wangu bairima. Saka ganda. Anza zangu zombo taura tibi. Jai mkoma wedo waka tuwa lendi. Jai nona mavelas. Nemi barora mainona mavelas. Mainona. Barugulamba ne lendi. Barugulamba ne agriculture. Wanileo. Bebe urumende edu aveno kicharura kuri
asika vankomo mandanzi dzokai muuye kuzotora agriculture ya muri kudai
ayo azikutaura na munangaka ini ndakautaura mavera kuita anisoropodze munhu aurea munhu ajaimbwa ajachagati adanana na nkomo adanana neni handi kuzinzwa shone yangu handi bonongedza munhu kuti ane mhosva tese tine mhosva vanhu vezimbabwe nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu andizive kuti andingakaurani inini ndoda lendi chete tigadzire nyika yedu andida kutaura kuti varungu vaidana nelendi varungu saka vatarisa mongwezi vachitengesa EU kuchiwa mamilioni vachana nelele vachitibvunza kuti kuti zvamuri kuita izvi murienda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana kune murungu mavhila sakati jiji zakanidzisa basa idini unozva takati chi
akati chi chipedzesa imva mapetsa ipapo mukwasha we
onazvisa kupedza mavhila sindipe vameva vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzisa basa ini basa chachayo ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro nichibvunda so achidzisa pandaishanda akati chi ndida kudzidzisa nezeleni ini ndaifunga kuti ari kutidzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndida kudzidzisa neleni sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotenda
mavhilasi vanguva nemapurazi kumarulako kumarula kumangwe kweseko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vamunavo kuamerica ivapo inonzi Oppenheimer vanoziva maita basa mavhilasi musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambotina kibeko pana
hayi hamfuni ukhuma nawo pane khaya ingasiwangasengithetha umhlobo
ngasiwa ngelinye ilanga hayi siyabonga
ufoka mageza ngokako usofana ongakhethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurit mfuka nkoko
nharedza Mr. Mkomo hei dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounza ya pane basa but
full time job
as I think sometimes tinombodo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa moyo mbichana nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Mkomo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm, but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one, or at least to have access to one. Over to you.
And it's 18 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated, so you would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe is enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. A part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need for prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create the conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line.
Hello, caller.
Hello.
Makadi ko tukutora nemi muri kupi?
Murutaro na Shepard ndiri ku Botswana.
Oh, pa Botswana hana sisa wana makola zakawanda kubva pa Botswana apo. Kwakadi ku Botswana.
Ah, ku Botswana ku ride zvako kwakadi kwa muri koko ne basi.
Aiwa, tiri kushanda zvedu, tiri kunotaura henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga, this is Mavelas.
Yeah, taura itinswi.
Pfungwa dzangu dzekutanga, ini chokutanga ndoda kutanga nemubvunzo vatedzi.
Taura itinswi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda ma foreign vanhu vari kunze isisi ma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti. Vanevo here tavakamboti tavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti vakabuda munyika for a long time handiti. Tichitakabva kuZimbabwe for a long time handiti. Tikauya muno tine zvinhu zvetiinazvo, tine mapropati etiinawo, tine mamachines etiinawo anokwanisa kuti tikadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi, because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa. Already am here, ndinotori nebasa rendinoita, ndine mamachinaries tinenge tiinawo, tinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoka handiti. Ivo vari kuti tidzokai kumusha, vachiti tidzokai kumusha havani here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha, vatikliravo here nzira. Kana ndichiti kuclear nzira, ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here paboda, because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepaboda.
Saka tomboti kuri ziro yenyu mimi ndeyei?
Ndipokubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatiti poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya mishinari ndinayo kunoku ndondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakurawo mishinari ndinayo kuno ndoenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti. Kana ivo pabhodha ike zvinezvi uchindovambuka uine even motikari chayo chaiyo kuti udzokere nayo iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti. Choti kana izveni mashinari yetinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigaditakure tidzoke nazvo moita free duty kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukireya nzira ndiri kureva kuti zeno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvinoina kuti zvinhu hazvisati zvanyatso kumira zvakanaka muZimbabwe. Ngavarerutse nzira yetinofamba nayo nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Zeva vasingachaji nokuti kana ndine mashinari yendiinayo handiti ndichisvika nayo pabhodha ndichitanga kubvunza nzi okay mashinari yako inokosta mari yakadii wakachajwa juti saka ndichandotanga bhizinesi racho nei imi muchitonditorera mari ende kuma uchitotanga kuinvesta nayo kumusha.
Ndombokubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maratidhe sevo vai vachimaramba.
Saka imimi chitipewo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga kana dai ndandakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoindi yavo yavari kutaura they are right zvakanaka zvikuru noendesi tinotoda kuti dzokere kumusha. Ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndoti nichokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei kwete kutionesana nokuti ke zvine zvimoona izi ndakabva kumusha izvi zvini ndine moto yanga yanga iri kumusha ndichivambuka ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTGS handiti. But zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emoto yainogara kuZimbabwe kwachiko tichibhadhara neforeign currency maus dollar kwete kuti mapula mapula kwaitona maus dollar asi ivo vari kutonda maus dollar asi vanoti vane makarendi iri kushanda munyika yeRTGS why.
Nechekupedzisira manje nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana but he is saying that yes the call is good all well and good but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora he is very concerned that if he were to go back he has machinery that he wants to start a business so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free but or minimal or be paid in RTGS dollars.
Indeed kunjalo ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isi bebe uhlelo ukhona ecingweni Mabena. Unfortunately we have lost Mr. Mabena there but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe mochiri parunare
ndiripo parunare ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha asi trust chaiyo kuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuneka because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitwa zvakanaka but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko the majority yevanhu variko kuti hara saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akumboikandwa maachaipe mawems ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints anda ndakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndatiti zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafreejude ezvinhu zvavo I think mutemo wakaomboripo handisi kuziva izvozvo ekuti kana waakudzoka mareturning residence chichichichichi but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi handidi but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaa kuti vanhu ndavachidzoka vanhu vanodzoka vachasvikira pai vanhu vanosvikira land ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production ngavape vanhu both kuno kumadiaspora ininaye agricultural research ndikuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuzimbabwe kuya tikanopinda kuna naicrisat nekuna fed kuya we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupinzawo kuisa knowledge but unonopiwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kobva puwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because vese tingataura zvedu ivo vanotosvuirawo but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatika ndapaitwe mutemo chaivo kuti constitution ndoyaakutonga munyika handiti whether there's political legitimacy or what but let there be rule of law in the country ndopatofanira kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita then another thing let demilitarize my institutions and depoliticize them because for as long as we've got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda let the country be run according to the constitution uyezve ma institutions daaran on merit not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhe haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii motora brigadia momuti dhe haakurana zbc chaanoziva kumedia chii handizi political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya zimbabwe saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzo chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo kana vagadzirisa mutemo they will see even my investors vanotanga kuuya zvese zvekarenti zvatiri kutaura zvemamaina but chinhu chakakosha chirikudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law
aiwa mashoko makukutu tinokutendai mukomati nhasvenyatsoka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu
ndokutendai sisimavhe nekudu nditembawo kuti ndingakokupaiwo pfungwa dzangu
aiwa ndimi vechidiki garai muchidzoka muchirongwa thank you so much Ntunga maybe we can just read what our people on Facebook all our followers are saying they see fasi mofa kuti keep up the good work studio 7 pa VOA shona Fraser Chicks Nathan ari kubva tipa namba dzake anzi call me last maposa ari kunakirwa naankomo hama yedu mukwasha wemazezuru anga ari pano pachirongwa Liberty Nyanongo anga ari kuti ndifonerei takona Courtney Memping Courtney ari kuti vankomo vanakidza Patricia Sibanda vankomo hanzi kuseri vamukomo vanenge vabata vanhu vakawanda Emmanuel Nyakonda ari kuti chaura chinhu ichi Ntunga
saka vamukomo vaenda nenyika
aiwa vamukomo vaenda nenyika kwavasvika mina vakatsuka
and this is the diaspora forum the diasporans have spoken I'm sure somebody from the government was listening they will be passing the message to the president on whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mklanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.